mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 5 Chivabvu May 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanombochengetedzwa nemapurisa kumbare vachivarambidza kubisa marara akazara mumusha webazhinji uyu. Harare Fire Brigade inonzi yatanga kuongorora zvivakwa zvemukati meguta reHarare kana zviine zvikwanisiro zvose zvinodiwa pakudzivirira moto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi manomwe nevana 1574 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete kuBulawayo neZuro. Vanhu makumi matatu nevana 34 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe neZuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana mana ane makumi mashanu nezviviri zvine zana rine makumi mapfumbamwe nemumwe 452,191. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana matatu ane makumi maviri nevanomwe 38,327. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana manomwe ane makumi manomwe nevashanu 35,775. Mapurisa neZuro akambochengetedza mutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume kumbare muHarare vachivarambidza kubisa marara akazara mumusha wevazhinji uyu kusanganisirawo pakamba yemapurisa acho. Mapurisa aimbenga ati aisada kuti vaNgarivhume vapfeke hanzu kana kushambadza mashoko anoti ndezvematongero enyika. Asi vakawanda munyika vari kunyora pamadande mutande akasiyana-siyana vanoti vari kushamisika nedanho iri nekuti nhengo dzeZANU-PF dzinongobisa marara kana dzichida dzakapfeka hembe dzebato iri dzine mufananidzo wemutungamiri wenyika nebato iri vaEmerson Mnangagwa. Atina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika vakazembe-kazembe kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha yavo yange isiri kudavirwa. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze uye hurumende yeAmerica nenyika dzeEuropean Union vari kushoropodza hurumende yeZimbabwe nokushandisa mapurisa kushungurudza vanopikisa. Hurumende inoti mutemo hautarise kuti wabuda mumba maani. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaNgarivhume.
Mapurisa akasvika patai clean nzvimbo pamatapi. Vakatanga vabloka mota dzedu dzanga dzifanira kuuya kuchengetedze kutakure tsvina pamatapi flats anonzi matipa, mafront end loaders, kwabva amisa arambidzwa futi kuti atakure marara. Then takabva tatore dzimwe mota taona kuti vari kurambidze mota kuti dzisvike panzvimbo. Mota dziya dzasvika kwabva vati mota idzi hadzingatakuri marara, hazviiti. Saka vakabva varambidze mota kutakure marara. Kwakubva vandidaidza vakati handi kumatapi police station.
Chikonzero chei chavaiti muende nawo kukamba?
Nekuti zvamuri kuita hazvitenderwi pano. Kwabva vatora dhiraivha wemotokari, kwabva vatora nemakii obva andopinda nazvo Matapi police station. Obva tagare Matapi police station vachikurukura nesu.
Vaikuudzai kuti kudii?
Vachiedza kutigombedzera kuti imimi endai kwa district ku district rembare. Ndavandora akakurambidzai kuklina marara. Hamukatakure marara pano kana musina kutengedzwa ne district yemapurisa yekumbare. Saka vakabva varamba vachitaura nesu vachitaudzana nesu kusvika vazoreceive a phone call. Kwakubva azoya akati right takukuregedzai kuti muende chibudai mubve pano mese nemota dzenyu. Kwakubva isu tabudiswa kwabva vatore makii emota mushure memaawa kwabva vatore makii emota kwabva vadzosera madriver akati bvai pano mese muchienda vachiratidza kuti vane instruction vanga vapiwa kubva kumusoro.
Mapurisa akamutsamba yavo ari kukupomerai mhosva yekuita zvematongerwo enyika nekupfeka hanzu dzine chekuita nezvematongerwo enyika pamunenge muchiita basa renyiri.
Chekutanga ndechekuti hatina zvachose kunge takapfeke hembe dzinoratidza kuti tiri kubato ripi. Asi chepiri chiripo vaZulu ndechekuti hatirambidzwe kupfeke hembe dzatinoda kana kuratidza kuti tiri kumusangano upi kana kuti tinoita nezvei. Hazvirambidzwe munhu izvozvo. Koinga wani musuno ZANU PF vai clean up kupindura kwavaitsvaire mumastreets vakapfeke marigalia ezanu PF. Koinga wani vezanu PF vanofamba nemarigalia avo vachiita maclean up campaign vane matishes. Munhu wese anozviziva kundo zvavanoita.
Asi imima makapfeka here hembe dzezvematongerwo enyika?
Tiri tanga tisina kudaro but murau hautisungiri ende uye hautirambidzi kuti tinge takapfeke zvatinoda. Saka hatifanirwi zvachose kumanikizwa kuramba seipapa vanotudzwa kuti hamuklini marara iwayo kusvika mazuva ane police permission. Naimi inyika yekupi inoudze vanhu kuti marara haabviswi kusvika takubvumidzai kumabvisa? Kana kutora mota vondotora mota dzaya kutakure marara dzoende mupolice station yematapi votora nemakii acho kuti chii? Kuti musatakure marara kuti chii? Nemapurisa paauya vachititora ndavaratidza honye dzanga dziri pasi pamarara. I showed them. Ndikati look at this. What does humanity tell you? Hunhu hunokuti chii uchiuya muchiti mota ingaisatakure marara iwayo muchione honye dzakadai pano? I showed them. Saka izvozvo hazvisizvoba.
Saka zvinoreva kuti maakuregedza here kana muchigara muchiti ngaivhiwe mapurisa achiti ngaisavhiwe?
VaZulu hatisi kusiyana nazvo. Kana vana veZimbabwe vachiti marara ngaaklinwe ngaabviswe ende uye kana tichionawo magariro akadaro ekuti vanhu vanogare muchina yakadaro, isu hatidzoki kumashure. Isu hatidzoki kumashure. Asi chetanyasoona ndechekuti mapurisa havasi kutombotarisira zvachose kuti vatipe mvumo. Chekutanga, chepiri, havasi kutombotarisira zvachose kuti marara iwayo abviswe. Nhasi taifanira kutobvise marara ari panze pematapi police station asi havasi kuda. Saka isu tatongoone kuti totongopfuure mberi, tichatongopfuure mberi iko zvino tichitongocoordinata nokubatana kuti aiwa marara ngatibvise nekuti ndo zvatinofanira kuita. Hatingateereri instruction yekuti tisabvise marara kuti vanhu vafe nezvirwere. Saka tiri kutopfuure mberi, tichatokubatai, tichitokuudzai, tichatozivise vanhu padande mutande redu reTwitter kutoudze vanhu kuti aiwa marara tiri kubvisa rini, totopfuure mberi.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chikwata chekanzuru yeHarare chinodzimura moto kana kuti Harare Fire Brigade chinonzi chatanga kupinda muzvivakwa zvemukati meguta chichiongorora kana zviine zvikwanisiro zvose zvinodiwa pakudzivirira pamwe nokudzimura moto. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuro yavo yatora danho iri nekuona kuti zvivakwa zvizhinji muguta hazvisi kutevera zvinotarisirwa pakudzivirirwa kwenjodzi. VaChideme vanoti varidzi vezvivakwa zvichawanikwa zvisina zvikwanisiro zvakakwana vachabhadhariswa mafaindi kana kuti zvivakwa zvavo zvinozovharwa kana vakakundikana kuzadzisa zvinodiwa. Panyaya yekuti zvimwe zvivakwa mukati meguta zvinonzi zvinenge zvisina mvura nguva dzose, vaChideme vanoti dambudziko iri harisi rekanzuro yavo kwete, asi kuti vamwe vanhu ndivo vanoparadza pombi dzinofanirwa kunge dzichifambisa mvura yekudzima nayo moto. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaChideme.
nechirongwa chakasoinakisa kwazvo chekutenderera muuzi vakwa zvese zviri muguta tichiona kuti vane zvikwanisiro here zvekudzivirira moto kana moto ukange wazobatira uye kuti zvinhu zvavo vakazvirongedza sei muzvitoro zvavo oro mumabuildings avo kuita kuti kana moto uchinge wabatira zvinogona kunge zvichidzimika here chiripo ripo saka basa iri tiri kuriita tichitenderera tichipinda mumashopping mall kupinda mumaofisi tichiona kuti vane mafire extinguisher avo akaseviswa here uye ari kushanda here uye paari pari strategic here toona kuti mikana yekupindisa mumabuilding iyi kuti yakamira sei inochinurika here bhozi mamwe madhoo akatorasika makii kare kare ekuseri yekutiza maescape doors zvese zvinzvo zvatinenge tichiasa kuti zviripo here panzvimbo kuitira kuti kana pakaitika dambudziko upenyu hwevanhu nemidziyo zvinge zvichichengetedzeka
vanowanikwa vasina zvikwanisiro izvozvi matanho apa yavanosungirwa kuita kana kuti munotora matanho apa
matanho anototorwa kuti vanhu vakwanise kunge vachidzosera zvinhu izvi pakushandisika tinovanyorera mafaini asi faini haisi yatiri kuda tinoda kuti kana uchingwapuwa faini wobva wagadzisa zvinhu zvako saka ukasagadzirisa unoramba uchingobhadhara faini every day kusvika wagadzisa zvinhu zvacho naizvozvo wotoona kuti ndionenge uchitobuda mari
tinoonawo kuti mune zvimwe zvivakwa vanofanira kunge vaine atingati mawater sprinkler aye asi vamwe vanochemawo kuti havasi kuwana mvura nguva dzose pakadaro muri kupabata sei
zvikutoitika titochema nenyaya dzevandalism inzvedi semcbd mvura inogara irimo saka hapana angambochema kuti handina fayariwo rangu risina mvura kuti mvura inogara irimo asi kuti vanhu ndo vanozoita vandalism yemidziyo iyoyi
tinoonawo zvakare vachideme kuti zvivakwa zvizhinji vanhu vaakurendesa kana kwatingati kutsvaga vamwe vanenge vachishanda imomo vachibhadharisa zvokuti nzvimbo imwe chete unoona muine kana matela anopfuura kana 50 kana chii matanho apa amuri kuitawo espacing kana kuti vanhu vanofanira kunge vari muchivakwa panguva imwe chete
tiri kukurudzira social distancing zvakanyanyisa kuti even panoshandirwa vanhu ngavange vari socially distanced kuti tisange tichitapurana zvirwere zvecovid uye kumaringe nenyaya yemoto vanhu kushanda vakanyanya kubatana vakaungana pakaitika moto panokwara zvinhu zvakawanda
vamwe vanochema nyaya yekuti kana kwakanzi kwaita moto vanodzima moto vekanzuru ivo vari kuenda vachiinspekta unonzwa zvichinzi vasvika vaine motokari dzisina mvura kana kuti vatotadza kuuya nekuti havana mvura
mungandibvumidzwe here kuseka nyaya muri kutaura ikai inyaya yemanyepo nekuti hakuna mota yefire brigade inombosumuka kubva pachiteshi chefire brigade isina mvura motikari izvi padzinoenda kunodzimura moto chisuo chinenge chiri chekuti moto udzimike nenguva pfupi pfupi saka hazvibatsiri kuchengeta mvura mumotikari iyi for 1 hour mvura ikatopera ne5 minutes ne10 minutes tinotofara nekuti moto unenge wakwanisa kudzivirirwa kunzi usarambe uchienda mberi asi hatizozivendi kuti vanhu vanenge vachitireiwo manyepo akadai hatina incident yatakambosumuka motikari isina mvura asi kuti munhu akasvika after 20 minutes or after 10 minutes panga pachidzimwa moto oona motikari yefire brigade isisina mvura anobva ati yasvika isina mvura kupupura kwaanenge vasina kuswera
avo vange vari mutauriri wekanzuru yeHarare vamichael chideme vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7 Sangano reZimbabwe Electoral Support Network ZESNI rinoti rakagumbuka zvikuru nekupasiwa kwakaitwa bhiri reConstitutional Amendment Bill No. 2 nedare reSenate. Nezuro dare reSenate rakatambira bhiri iri richitevera kuvhota kwemasineta mazhinji achitsigira bhiri iri. Sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti vachagara pasi nemamwe masangano akazvimirira kuti vaone kuti votora gwara ripi vagozogara pasi nemagweta avo kuti vakurukure zvokuita. VaMakoni vati ruzhinji rwevanhu rusaore mwoyo vachiti vanokurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo dziri kuuya muna 2023. Tabata VaMakoni kuti tinzwe pamire sangano ravo.
ZESNI haina kufara nedanho ratorwa nevamiriri vedu muparliament rokupasisa Constitutional Amendment No. 2 kunyange zvazvo ruzhinji rweZimbabwe masangano akazvimirira namapato anopikisa anga achinyunyuta nedanho iri.
Sangano renyu rinoshorei apa VaMakoni?
Kupasiswa kwaitwa Amendment No. 2 Kwa dzuri la nyika kumashure, tarasa zvakanaka zvakanga zvaunzwa ne constitution yedu. Takatarisa panyaya dzevatongi vemhosva. Constitution yedu yakanga yati vanotonga mhosva vatange vabikwa muma interviews. Vachionekwa kuti vanokodzera here vasati vaapoindwa semajaji. Asi amendment iyi yoti mutungamiri wenyika ndiye achange ave kudoma vatongi vedzimhosva vematare epamusoro. Handizvo chete, majaji anenge akwanisa nguva yekuenda kumudya ndigere vaokwanisa zvakare kudzorwa vachipiwa mamwe macontracts kuti varambe vachitonga kunyange zvazvo vapfuura age ye70, zvinova zvinokanganisa independence yavo. Tinoona masimba akawanda apiwa kumutungamiri wenyika, zvinova zvinhu zvisina kunaka.
Sezvo bhiri iri range richishorwa nemasangano mazhinji kusanganisira renyu, pane zvamuchaita here pamusoro penyaya iyi?
Tichagara pasi semasangano akazvimirira tichizeya kuti zvaibudawo izvi muparamende zvinorevei, uyezve tichange tichigara pasi nemagweta edu kuti tione kuti danho ratorwa iri harisi kutyora here bumbiro remutemo. Pakada tinozopedzisira tava mumatare zvakare. Chimwezve chatatarisana nacho kuvandudzwa kwematunhu, delimitation. Tiri kukurudzira ruzhinji rweZimbabwe, kunyanya avo vari kuda kuvhota kekutanga, kuti vanyorese kuti vakwanise kuvhota muna 2023. Kodzero yako semuZimbabweni kuti uzvisarudzire wega vatungamiri vaunoda. Wakasanyoresa uyezo wakasavhota musarudzo, uchasarudzirwa navamwe uchizopedzisira wava nevatungamiri wausingafari navo. Saka tirikuramba tichikurudzira kuti tiende kunonyoresa kuti tikwanise kuzovhota musarudzo za2023, nguva ichiripo, kwete kutizomhanya towards elections tozosvika madhoa avharwa tisakwanise kunyoresa kuvhota for election ya2023, asi dzimwe sarudzo dzichazotera after 2023.
Avo vange vari sachigaro veZesni vaAndrew Makoni vari parunhare kuHarare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masereseyi vatanonoka wande pastudio 7 apo netimu yenyu yese munoshanda nayo. Tinotenda nenhau dzamunotipa mazuva akawanda. Tinokumbirawo mutibvunzirewo pane vakatonga nhau yavachimonavo, sezvo akanzi mutemo uyu wakaraswa 2014 kusvika nhasi. Ava mwese anotonga nhau ava havazivi here kuti mitemo yachinja, sezvo vateri venhau vachisungwa chinzi vanoshandisa mabhizinesi ayaexpire ko avo sei vasingasungwi vanotonga nemutemo wakapera kare. Mudiitire kutitibvunzirawo kune vakuru vevanotongawo nhau idzo.
Makadiko pastudio 7, makadi muri yeZimbabwe nemi vame vashamariri pastudio 7. Toda kutenda nebasa guru ramuri kuita ndeitwa baba Cashman muno muchitungweza. Nyaya mukoma wopo wechimono iyo ndinofunga ichava chidzidzo chakanyanya kumapurisa nevanoita zvekutongwa kwevanhu kumajaji uko. Nekuti taiona tese kuti mukoma wopo vakambunyikidzwa, takatarisa vaishungurudzwa chaizvo, zvinova zvaita kuti tinetsawo sevamwewo vari maZimbabweans. Asi mutongo wakazopuwa ndari guru remuZimbabwe wakafadza chose. Saka ndiri kukurudzira mukoma wopo chingono kuti vose vakanga vachisanganiswa mukumbunyikidzwa kwavo ngavavateverere, ngavaripise sekutaura kwavaitapo, kuti kuzova nzira yekuti vadzidze kuti vanhu havambunyikidzwi. Nekuti vatori venhau nevanoita zvekuti pane nhau ka ndo vanotoita kuti tizive zviri kuitika munyika. Saka mukoma chingono ngavarambe vakashinga vachizivisa nyika nedzimwe nyika zviri kuitika mukati meZimbabwe kumbunyikidzwa kuri kuita kodzero dzevanhu.
mazimbabweans ngavachenjere navo vasangoti kungovhundusirwa nekudzwa zvekuita votoita chakashata chakashata nyika yaremerwa vanhu varwadziwa big up chimono pamberi neweshamwari uri kuita basa guru rakanyanya ramba uchikurudzira kuti uri upere ndinotenda
mangwanani akanaka shamarari westudio 7 apo aiwa ndinotenda nekudzoka kwewhatsapp panhepo takukwanisa kutaura ndinoda kukomenda pamusoro pemashoko ataurwa nouyu mutauri wokupedzisira wanga achitaura zvokuti covid-19 haina mushonga uyezve tisachema tichiti zvipatara zvedu mudikani haagoni here kurangarira kuti haisi covid chete inorapiwa even flu chaiyo inorapiwa kuchipatara even uchinzwa musoro kana kuti malaria unonorapiwa kuchipatara ndozi zvatiri kuchema kuti zvipatara zvavharwa saka ari kukurudzira zvokuti tirege kuita zvepolitics hapana ari kuita zvepolitics but tiri kuchema kuti zvipatara zvedu zvavharwa tiri kuchema kuti maticha haasisina mari saka ngaarege kuda kudzivaidzwa kana iye akapiwa mari nezanupf ngaarege kudaro ndatenda hangu
handina zvingani zvandinoboda kutaura asi kutongochema zvangu kuti shure kwatakabva katichidzokera shure kwose kumakore shure kwaitoyo kwakatonaka pane patakazopinda hatimbodi kuvandirana kana kuudzana nhema takatozopinda mumoto kupfuura zvataiveri shure kwese zvese zviya zvokuti kugadziriswa kwoupfumi nokuti hapana bvumo huri kugadziriswapo tingasazvitaura zvedu kana kuti zvingasataurika kuti zvitaurike but ndo zviripo hapana chiri kumbogadzirisika kana one zvinhu zviri kutoenda wese kwatakabva shure kwana mugabe uku kwaitove bheta pane zvava kuitika izvi imi vestudio 7 hameno kana kuri kuti zvimwe zvatinoona munombozvionawo kana kuti munombohwa nezvazvo tinoona mavhidhiyo anotenderera namaaudhio achitenderera ezviri kuitika pabedbridge pabedbridge border kuti zvinhu zviri kutogwa mabhazi mamwe achinzi ari kubatwa zvinhu zvichito vanhu vachitoregwa zvinhu zvavo zvichidini dini zvisingambohwisisiki vanhu vorarama sei kumusha zvinhu zvakaoma muomero iwoiuripo vorarama sei vanhu vazara nyika yese vachienda kunotsvaga kuti variritire vana nedzimhuri dzinenge dzasara kumusha zvinhu zvachona zviri kunzi zvitumigwe izvozvo hazvichatumigwa zvichasviki zvimwe zvichobatiwa zviri kumbofamba sei chaizvo uyezve zvichirevei zvakanangei ndokuva navanhu pamwoyo here ikoko zvimwe zvinhu zvinosembura mani
pastudio 7 makadiko zvinoshamisa chaizvo zvinotaurwa nevamwe vanhu vezanupf ndoda kutaura maringe neadzikita vanotaura kuti vanhu vemdc alliance vanotuma vana vevanhu kuti varatidzire vachizosungwa havasi kuratidzira zvisina basa ka vari kuratidzira zvokuti nyika yedu iende mberi vari kuratidzira zvokuti ikonomiki yedu idzoke payaive kare payakasiyiwa nasmith imi vadzikiti imimi mukazvinzvera mwoyo wenyu tarisai mone kuti imi ndimi muri kutotuma vana vevanhu kubata ropa vakomana ava munovapa ma$50 iye zvino iyo bhodha gezi iyo mavadzosera futi ikoko kuvakomana magreen bomba kuti vadzokezve muvanhu vachiuraya vanhu ndimi muri kutotuma vana vevanhu zvisina nebasa rese venyu vana adzikiti vari abroad vana kuzvikoro vevamwe ivavo muchivatengera masikadhi shame on you ZANUPF very shame and hakuna achamboda bate irori hakuna
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yava Joe Biden yazivisa kuti ichawedzera uwandu hwevanhu vanobvumidzwa kupinda muAmerica sevapoteri kubva pazviuru gumi nezvishanu 15,000 kusvika pazviuru makumi matanhatu nezviviri zvine mazana mashanu 62,500 pagore. Vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakange vadzikisa uwandu hwevanhu vanopinda muAmerica sevapoteri kusvika pazviuru gumi nezvishanu 15,000 pagore. VaBiden vanoti vaTrump vakange vanyanya kudzikisa uwandu hwevapoteri vanogona kupinda muAmerica. Vachitaura kuvatori venhau nezuro chipiri, vaBiden vakati vanotarisira kuti America ichatambira vapoteri vanoita zviuru zana nemakumi maviri nezvishanu 125,000 mugore ra2022. Vakati vari kuita izvi sekuibisa kwavakaita pavakazivisa nezvourongwa hwavo mushure mekuva mutungamiri weAmerica. Gweta rezvokupinda nekubuda kwevanhu munyika vaEmmanuel Ncube Sox vanotiudza kuti vanonzi vapoteri ndevapi.
Zvakaitwa nemutungamiri Biden maererano nokukwidza uzhinji hwevapoteri zvinofadza vazhinji vevatsigiri vake. Ngatisei izvi maonero rechinguva yatinoti cap uzhinji hwevapoteri yaive pa85,000 mugore ra2016. Ndiro raiva gore rekupedzisira remutungamiri Obama.
Ndezvipi zvakachinjwa pakabvava Obama pachigaro? Chichakaitwa nenyaya iyi?
Pakazopinda mutungamiri Trump akadzikisa zvamuchose kudzikisa uzhinji kusvika pamazana gumi nemashanu mugore rake rekupedzisira muhofisi, kudzikisa kusvika ku15,000. Naika iye zvino mutungamiri Biden vakaisimudza zvakare kusvika pamakumi matanhatu namazana maviri nemazana mashanu 62,500. Izvi zvinhu zvinorumbidzwa zvikuru nemaonero evazhinji vevatsigiri vamutungamiri Biden.
VaNcube Sox, anonzi mupoteri ndiani? Anenge ari mubva kure ane zvipi zvinonetsa?
Ndinoda kuti vanhu vazive zvakadaro kuti kana tichitaura nezvevapoteri marefugee, hatisi kutaura nezve vaya vanowanikwa vachisvika kumuganhu yenyika vachitsvaga kupotera, vatingati maasylees. Naika
mutsauko wacho ndeupi vaNcube Sox?
Pane mutsauko vapoteri vatiri kutaura ava vanhu avo vekuti United Nations nehurumende Department of State United States vakange vatora maapplications vakavaongorora vakabvumidzana kuti ava vanhu vanokwanisa kunge vachipiwa mvumo yekuuya kuzogara kuno kuUnited States vari vapoteri. So these people have already been vetted. Asi nemaonero angu nemaonero evazhinji vatsigiri va Mr. Biden, President Biden, zvavaita izvi zvinoratidza kuti vane vari panze vanokwanisa kunge vachitarisa kuti America yadzokera kune yayo kune mashandiro aiita America zvinhu zvisati zvachinja kusati kwava nemutungamiri Trump.
Avo vange vari gweta rezvokupinda nekubuda kwevanhu munyika vaEmmanuel Ncube Sox vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarihume vanombochengetedzwa nemapurisa kuMbare vachivarambidza kubisa marara akazara mumusha wevazhinji uyu. Harare Fire Brigade inoti yatanga kuongorora zvivakwa zvemukati meguta reHarare kana zviine zvikwanisiro zvose zvinodiwa pakudzivirira moto. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.